Korea 2022 randaraka ipa zvakanyanya kuzvidzwe Zimbabwe. Takaona kubudikidzwa kweruzhinji rweZimbabwe kuchiona mitemo yekaitindibhiroti yakasara kurodhiza yechishandiswa mitemo wekuti vanhu havatenderwe kuungana, veopozisheni havasi kutenderwa kuungana. Pavakaungana panguva diki diki takaona vanhu vachifa kukwekwe vachiurawa pamarani. Takaonazve chinotyisa chishamiso chekutatambonzwisisa kuti tiri kufamba sei sehanzvadzi yedu Moblessing Ali akatemwa temwa. Political violence yakakura zvakanyanya kwati vanhu vairohwa, vanhu vetriple C. Isuwo vemacivil society takavharirwa mukana wese wegamatrade unions, mastudents movement, machechi. Hakuna aitenderwa kuungana kuprotesta peacefully kana kungounganawo zvazvo sezvatakaona kunyange nevafundisi vachivharirwa. Saka igore rekumbunyikidzwa kwakanyanyisa vatiri kushuvira kuti dai zvese zvasara mugore rino.
Vagakanje, manzwa zvataurwa navamutasa uyewo zvamunotaurawo pamusoro pa2022.
Ndipinda mukoma, 2022 rakave gore rakasimudzirwa kwegore dzevana vezimbabwe neruzhinji nehurumende yedu yezimbabwe. Gore ra2022 hurumende yakatarisa ikaona kuti vana vezimbabwe vanoda bandiko reutano rakasimba rinovachengetedza zvikurusei panguva yatati katofana nechirwere checovid-19. Hurumende yedu inogona yakakwanisa kuvhura kambani mamutare inogadzira rinonzi medical gas, iro rataifanira kunge tichitenga kune dzimwe nyika tichimiswa pamutara kunzi vezimbabwe muchazotenga pekupedzisira. Takakwanisa kurigadzira muno muzimbabwe. Chechipiri, hurumende yezimbabwe yakatarisa nekodzero dzevanhu ichititogadzirisa sei nyaya dzeutano ikaona kuti vanhu vari pakubayiwa mavhakisini asi mavhakisini acho anoda masirinji ekuti vabayiwe. Kuti titenge sirinji nekweitin sirinji kune dzimwe nyika zviri nani kutigadzire tega, iye zvino muzimbabwe tiri kugadzira masirinji 84 cents each. Hurumende ichitarisa kodzero dzevanhu kuti nyaya yekuti vanhu vawane mvura ise human rights yakagadzirisa kukavakwa madhamu mazhinji akaparurwa zviri pamutemo napurezidendi wedu. Vachitarisa zvekare kutosimudzira sei nekuchengetedza kodzero dzevanhu dzevana vezimbabwe. Kodzero dzevanhu vakaona kuti nyaya yekugadzirwa kwemigwagwa ise basic human rights yosaka makaona vamunangagwa purezidendi wedu achigadzira migwagwa zvinoshamisa zvikuru. Panguva imwechetoiyo pakushimudzira nekuzadzisa kodzero dzevanhu kwakaitika nzvimbo dzakamuka mudare reparamende nemumakanzuro. Hurumende yedu haina kunyenyeredza yakati aiwa kwakaitwa ikoko ngakuitwe sarudzo dzekuti tidzosere vamwe vamiririri veparamende nekudzorera vamiririri vekukanzuro. Tikaona isu vanhu vachizvisarudzira vavaida zvakaita kuti musangano wezano PF utore nzvimbo mbiri dzadziri maoko eopposition dzinoti airport nemutasa south. Saka takatarisa gore ra2022 takaona kukosheswa kwekodzero dzevanhu zvakasvika pakuti vatanga vachikonzeresa mhirizhonga nevatanga vachitadzisa vanhu kugara zvakanaka vatorerwe matanho anopindirwa nekuburo remutemo. Saka ndiri kutenda zvikuru gore ra2022 rakanga rakatinakira.
Vamutasa, manzwa mhinduro iyo, pindai tinzwe.
Handizivi kuti hama yangu iri kugara munyika ipi nekuti iko zvino kwaari hakuna magetsi, kwandiri hakuna magetsi. Mvura yaari kutaura, hatina mvura. Muharare hamuna mvura, kuzawayo kwese nyika yose iri kutambudzika nemvura. Asi kana tichitarisa kumanikidzika kweupfumi, igore retinoona zvekuti vanhu vakambunyikidzwa, vana kuzvikoro vaienda vasingadzidze, varayiridzi vasingakwanise kuwana mari yekuenda kunodzidzisa vana, muzvipatara vanhu vari kufira muzvikwenzi, vari mumaprofita, vari mudzimba, nekuti kuzvipatara hakuna mishonga, hakuna kana chimwe chinhu chiriko kuzvipatara. Tikatarisa vashandi vari kunyunyuta, yanga ingori nyaya bedzi yekuti kwakuri kushandiswa zvombo, mapurisa nemasoja kutyidzira vashandi kuti vasaratidzire. Asi vashandi vese vehurumende, vashandi vemakambani akazvimiririra vari kunyunyuta nokutambudzika. Hatidi kutaura zvinhu zvinotadzisa nyika kuenda kumberi. Ngatitaurei chokwadi, zvinhu zvinoda kugadziriswa zvigadziriswe. Migwagwa yakaparara yese, kuenda kunana Goko izvosvike Chinayi hakuna munhu anosvikapo. Mabhazi ari kudhibha, motokari dziri kudhibha, vanhu vari kutambudzika munyika ino. Asi kana takatarisa nyaya dzekutyorwa kwekodzero, vasikala iko zvino vatova ne 192 days havasati vatongwa, zvetivatidza kuti kunyange naSmith vakagara vana Mugabe, vana Ngomo, vana ani mumatorongo vaigara vatongwa, vatopuwa mutongo. Kana kuapartheid South Africa, Mandela akagara mujeri atongwa. Asi kuno tasangirwa chinhu chatisatamboona pakudzvanyirwa kwevanhu veshe pasi pano, sekuti munhu anongogara mujeri asina kutongwa. zvadzokwa zvatakaona kuna ana Dabengwa, zvatakaona kuna ana Lookout Masuku.
Vagaganje, tiri kuona mitemo yakaita se private voluntary organization PVO bill ndezvimwe zvishinu zviri kunongedzwa kuti kutyorwa kodzero dzevanhu. Munoti
pasi rose ritiona kuti Zimbabwe iri kuchengetedza zvikuru kodzero dzevanhu vayo. Tine civic society organization yemuZimbabwe inonzi 4H yakapiwa mubayiro wepasi rese wakanotambirwa kunyika yeFrance, mubayiro wekuti ndiyo civic society yahwina pasi rese Africa nemamwe makontinenti panyaya dzekushanda dzikurudzira runyararo. Civic society yemuno muZimbabwe yakahwina mubayiro iwoyo, vakauya muno muZimbabwe tikavatambira, vakaenda kuna president vamunakabva vakatambirwa, vakaenda kune uyo anobva neweTPC uya Agamisa akatambirwa, vakaenda kuna Amonzero vakatambirwa, vakaenda kuna Atenezamu vakatambirwa. Makorokoto kwatiri Zimbabwe nekuti taonekwa kuti tiri kuchengetedza kodzero dzevanhu. Ndochokera kuti chimwe chacho tinofara zvikuru kuti kekutanga kunyika dzekuno kuAfrica kusouthern Africa takahwina kuita mutungamiri wepan African Parliament wakapinda vanonzi vacharumbira zvakanaka zvisina mhirizhonga. Chechitatu, nyaya yePVO bill yamataura iyi inyaya iri kutsemedza makuruku akaita sana Mutasa. Ipapo ndandatanga maimwe nyaya makorokoto vamutasa ndiregore ravakadyiwa kuzepsiti iyo vachibviswa zviri pamutemo nekuda kwekuti nyika yedu inokoshesa kodzero dzevanhu kuti vazonoperawo Christ Coalition muZimbabwe. Saka mabandiko ese macivic society akazvimirira anoziva zvinangwa zvaakanyoresa kuhurumende anotevedzera mutemo, hapana kana nerimwe chete riri kuchema. Vari kungochema ndivaya matsotsi. Panyaya yavasikala, aiwa vasikala vakanga vapiwa bheyu vakatiwa mabheyu akawanda vakaramba vachidyiwa netsananguro ndiye umwe wevamwe vakarumwa nechekuchera.
Vamutasa, hanzi vemasangano akazvimirira muri kuita madiro adyo jina pakutyora mutemo zvaita kuti pazoiswawo mitemo inoreguleta mashandiro enyu, taurai tinzwe.
Hakuna zvakadaro. Pasi rose tiri kuzikanwa nenyaya yecorruption. Ndosaka mechiona kwese kwaitwa kana mawadzi vanhu vanorwisa corruption ino ndo vari kuita mukurumbira pasi rose ana Hope Chimono. Nenyaya yekuti munhu wese ari kuziva kuti upfumi hurimo munyika munomu, asi zvese zvazvakuwaka upfumi hwenyika zviri kuwaka bedzi nekupfumisa vanhu vashomanana ivana vakange vachipuwawo mafufu vachichengetawo tumbudzi pano nepano vati vakuru vachimora huchi hwenyika. Ndosaka tiri kukurudzira ana Dzakanja avo kuti aaine zvekusvibisa zvecpu yecpu yemunoti makatora iyi muri kutoisvibisa nechiiparadza. Siyai misangano yevashandi, maticha for ed, manesi for ed, siyai varombo vashandi vari kutambura.
Maita
migadzire nyika upfumi hwenyika ungaendere mberi.
Maita vamutasa, vagakanje timurai tidaro.
Maamuchiziorati vamutasa ndiyo umwe wamwe vanochera lithium zviri kunzeke mutemo muno muZimbabwe vachitotengesa kunze kwenyika. Kana vachiramba vamutasa ndine hombo hwacho ndangoti tipfuure nepo vasazopomere kuti hurumende
vamutasa mirai vapindure. Tinokupai nguva vamutasa, tinokupai nguva. Taurai
vagaataure ngaataure kucherwa nenyikapo.
Ndati vamutasa, imini munoita basa rekuchera lithium muchitengesa zviri kunze kwemutemo, kana muchiramba humboondi nawo
vaakurwara hama yangu Dakanji.
Vamutasa, pindurai zvipomerwa izvo.
Hama yangu inenge yaakutorwara nepfungwa. Handina chinhu kana chimwe chete chandiaka tingachera kana mbambaira chaiyo handina kana muhomba wembambaira wandati ndachera.
Saka ndoenza umbowo here?
Diamond yakapedzwa nehama dzake.
Ndoenza umbowo here wokuti iwe unochera?
Tanzwa vamutasa kuti vari kunzi vanochera asi vasikuchera. Pindurai tinzwe.
Ndakutaura hangu nyaya yavanga vachitaura yekodzero dzevanhu neye mapoka akazvimiririra. Mapoka akazvimiririra anoita zvekucherera vanhu migodhi, mapoka anovata zvimbudzi, mapoka anoita zvibhorani akadzeka. Hakuna boka rinochera zvibhorani rakamboita mhirizhonga. Asi ndikabvunza iye Pita Mutasa kuti zvaaiva kuzepcpu akapedzisira rini kunopinda mudare achimirira vashandi? Zvaati Christ in Zimbabwe Coalition ndaambotiudza kuti basa reChrist in Zimbabwe Coalition taire mberei.
Maita vagakanje vamutasa, zvii zvatingatarisira mugore ra
2023 tiri kuona kuti kuchaita kudeuka kweropa kana nyika dziri kunze nevagari vemuno tikasawirirana, vagari vemuno vakasabatana nekuwirirana kuramba mhirizhonga. NCS yatoratidza pachena kuti iri kuda hondo nevanhu, iri kuda kuita ruzha sezvayakaita 2008 sezvayaingoita maelections akapfuura. Saka tikashayiwa fair elections inhamo chete.
Maita vamutasa, vagakanje, zvii zvingatarisirwa nevana vezimbabwe muna 2023?
wana kumabwa wafane kuchirira kuwanyengiri wakata sana pita mpasa wanochera liti ya menyika wachiba wakenda mpasa kana hata watuburika kuzekwe nyika woya watifomera kutuzano pia zindoe inoba seza nati nitaburika umbo chetipiri wanawe Zimbabwe wanifandra kuzeta wanaeme nyika kuzekwe Zimbabwe saka wadiwa watere ndikitawa kudai ndikata ndakukupai umbo wepano chirika liti ya mpeshe na pita mpasa kutuwa ni waone kutumine ngiri murumo maitaba.